Tafunga kutora danho iri semapato anopikisana nekuti tiri muchirongwa chekuti titarise kuti hatikwanisi here kubatana tione kuti tigadzire yatinoti iyo Grand Coalition. Vanhu vanyanya kutambura munyika, vanyanya kunetseka, vese vari muopposition naivo vari muzano chaimo, tiri kuona vari kushushikana. Saka isusu ngatitarisanei tione kuti tichitanga kusevenza, ngatitengei kusevenza pazvinhu zvatinokwanisa kuita tese. Message independence, tese tiri kufunga zvakafanana. Tiri kufunga kuti vanhu veZimbabwe vanofanirwa kunge vachiwana humwe upenyu hwakadarika hwatiri kuwana iko zvino.
Asi katinomboona mazuva apera aya manga muchiita sekunge muri makara, asiona nevamwe vachimboita kuratidzira kwavadzamara, vamwe vasipo, vamwe vachipindawo muguta umbo vachiratidzira zvavakaita svondo rapera musi wechina, vamwe vasipo. Zvanga zvichifamba sei
mumapato ekupikisana apa? Pane dzimwe nguva tinopinda chechi dzakasiyana-siyana. Vamwe vanoitawo chechi nenguva yavo, vanoitawo maprogiramu enguva yayo. Asi tichawana political Easter nepolitical Christmas yezvinhu zvatinobatana nazvo.